Nguwa ya famba gure rato tanga January rato pira tatopinda muna February. Hapana naurirano dzati dzaitika. Zviri pachena kuti patakatanga gore takatanga tichitaura nyaya kuti salary yedu ngazvibude pachena kuti kune bonus here muna 2023. Maara BM achafambiswa sei? Mapromotions, matransfers, zvinhu zvinoda kutanga kwegore hapana chati chaitwa. Toenda pa masalaries, salary review ichange yakamira sei? US dollar component na RTGS component zvichange zvakamira sei? Mabonuses achange achibhadharwa nemari dzipi? So that planning ne implementation ne expectations dzevanhu dzinokwanisa kuitwa quieten kana kuti vanhu vayasoshanda zvakasimba vachitarisa kuti government iri kuda kuti ipo chakati. Zvino up to now tatoo muna February hapana nhaurirano. Ende achitarisa kuti February uno salary increments tofanira kutanga kudziona.
Tanzwa mutsamba yenyu muchitaura hemi kuti hamusati manzwa kubva ku Public Service Commission. Munozoona here minister vachikupa mhinduro yekugutsai?
Public Service Commission inotora signal kubva kuna minister ivava mavhima ndo vanopresida over Public Service Commission processes. Saka todavira kuti pamwe Public Service Commission yakatomirirawo minister. Nekuti tiri kuti zvese zviri kuitika takatarisa kuti chii chiruda kuitwa, salary dziruda kureviewa here. Ende kwete kuti tozotaurwa nyaya yekunzi salary review kwasara 1 week yemaelections yakuitwa campaign gimmick. Kana vari kuda kupa vanhu mari ngavatiudze muna February muno kuti takuita nhaurirano dzemari toshanda tichinyatsoziva kuti takananga kupi.
Munoona here pachine nguva yekuti hurumende igadzirise zvichemo zvenyu izvi muchikwanisa kuwana mihoro yenyu mwedzi uno?
Tikaita nhaurirano iye zvino izvi, it's possible kuti salary review iyo igoefekta pasalary yaFebruary. Nekuti tikazongodarika apa, it means kuti February hatisati expect salary increment. Ndosati tati kuti kana tikakwanisa kuita musangano this week, zvoreva izvo kuti even vana February kana vachida zvavo vaine mwoyo wevanhu vanogona kuita review masalaries edu upwards from February onwards. Zvokuti tikangodarika svondo rino iri hakusisina takuti tarisa salary review muna March. Zvinova zvinhu zvatiri kuti hai tingararama here munyika yakadai.